Vashara nevatorove nhaumo Harare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vasacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vana chiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvitemo zvavana chiremba vadiki avo vari kuramwa mabasa. Vachirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vana chiremba vakuru sezvo vana chiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vana chiremba vadiki vachishanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially central government hospitals, haana kumira mushe ende vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvavanofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short vari kuti they need majunior doctors kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora zvi tsvimbo. Saka patikuya sezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo like these are junior doctors, they are young guys but vari kuda basa and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear of victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa uye vana chiremba 553 vakambomiswawo basa zvichitevera danho rekuendesa vana chiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vana chiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuta operation ndotadza kumuita operation ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapiritsi ndoreka kumupa mapiritsi ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete but tiri kusenzera mapatient because zvatiri kuda kuti zviitire izvo zvinobatsira and what we are saying is kuti tiida kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike and as Zima we are committed kuti paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa like mazvamanzwa achitaura they are prepared kudzokera kubasa. Vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya iyi yakangonzi yasozwa mangwana vanenge vato kubasa and chedu isusu seZima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokera basa as soon as
munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vatiwo havasi kufara nemashoko akataurwa neZuro nevakafanira kubata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo wani zvokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike industrial action as ma student ndavana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuyunivhesiti vakapiwa madegrees avo and ndivo vana chiremba vari kutarisa zviro varwere vese kuzvipatara. Tasvai muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaiita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete. Kune anonzi mamid level doctors ma HMO nema GMO paku industrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanisi kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. zvichakadai sangano recrisis in Zimbabwe coalition pamwe ne MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana Chiremba. Crisis in Zimbabwe coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi, MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana Chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana Chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.